vachitaura pakuparurwa kweongororo yavakaita muongorori mukuru wesangano remas public opinion institute vasteven ndoma vati zvakabuda zvinoratidza kuti pavanhu vakanyoresa kuvhota vakabvunzwa muongororo iyi zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana zvakati zvichavhotera bato rezanu pf ukuwo zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana zvichiti zvichavhotera mdc alliance vandoma vati vanhu vanoda kusvika zviuru zviviri nemazana mana vakabvunzwa muongororo iyi uye zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvakati zvaive zvisati zvaziva kuti zvichavhotera bato ripi
patakabvunza vanhu kuti vanovhoterani dai kuri kunzi mapresidential elections aizoitwa patakaita ongororo iyi takaona kuti 42% vaiti vaizovhotera presidential candidate yezanu pf 31% vaiti vaizovhotera presidential candidate yemdct asi zvakakosha kuti titaure kuti pane vanhu 25% vasina kutiudza kuti dai presidential election yaiitwa mazuva yatakaita tsvakiridzo waizovhotera papi saka zvinonetsa kuti titaure pari zvino kuti munhu angangohwina mumaelections ndiani
vandoma vati zvimwe zvakabuda muongororo iyi inyaya yekusafara kwevanhu vakawanda nekupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika vachiti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana zvakati hazvifare nekupidigura hurumende kwakaitwa nemauto muna mbudzi gore rakapera vatiwo vanhu zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana havazi kufara nekuri kuenda nyika
vanhu vazhinji 62% vanofunga kuti nyika iri kuenda negwara rakashata yatingati pachirungu wrong direction uye vanhu 63% vanofunga kuti nyika iri kutora gwara rakashata nekuda kwehurumende
murwiri wekodzero dzevanhu vamichael ndiweni vati vamwe vanhu vanogona kusatambira zvaburitswa neongororo vachiti hazvisi zvechokwadi asi vati zvakakosha kuti vemapato anopikisa kunyanya vatambire ongororo iyi vachitiwo ongororo dzesangano rempoi dzakaitwa munguva yapfuura dzakaratidza kuve chokwadi
muna 2013 afroparameta yakabudisa maresults ikati iyo yaifungira zvabuda zvaireva kuti zanu yaitohwina maelections iwavo and vanhu vakawanda vakati ivo hazvina musoro asi pakwaitwa maelections zvakabuda kuti zanu yakahwina saka ndofunga kuti maparties anofanira kutora ifo maopposition party anofanira kutora maresults serious vatosunga chaizvo chaizvo nyaya yecampaign ndofunga kuti maopposition parties anofanira kupinda kumareserva ndopane nyaya ndopane vanhu vakawanda vakaregista kuvhota ikoko hazvedhorobha izvi vanhu vanoziva even masurvey yaratidza kuti vanhu vanoziva nezvezveki nezvakawanda they know saka havafaniri kutambira mudhorobha because hazvina basa you are just preaching to the converted saka vanofanira kuenda kumareserva
Mzvaresi Usisi weAdams avo vati mutsigiri weMDC Alliance vati vanotambira havo zvaburitswa muongororo yempoi asi vati vane chivimbo chekuti zvinhu zvinogona kuchinja
Survey yeAfrobarometer tainzwa yanga ichiti ZANU PF upper hand but isusu tiri kuona nenge zvichachinja mafigures achachinja because vanhu varatidza kuti havasi kufara nokupindira kweami nezvematongerwo enyika vanhu havasi kuda kuti masoja ave ndiwo anotonga nyika and vanhu vakawanda futi vari kuti the country is turning a wrong direction which means kuti havasi kufara nehurumende iripo we feel kuti patiri tanenge takuenda kumaelections zvinhu zvichachinja zvikuru
tichaona mubayira uyo ati mutsigiri webato remdct ati zvinomunetsa kutambira zvaburitswa muongororo iyi achiti haafunge kuti nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu kumaruwa yanyatsobatwa zvakanaka muongororo iyi asi vemupoi vati pose pavanoita ongororo vanoedza nepose pavanogona napo kuti vaite ongororo nenzira yakarurama uye yakajeka sangano rempoi rinoti rinoda kuita imwe zveongororo sarudzo dzisati dzaitwa sangano iri rakaita ongororo iyi richishanda nesangano reAfrobarometer richishandawo nereInternational Justice and Reconciliation uye richaparura ongororo imwe chete muHarare mangwana ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava